parizi unotanga tiri kuongorora kuti charidzo dziri kufamba sei mabiolection ari kuitwa aya munzvimbo dzakasiyana siyana kudhunga uko zvakare nekugori charidzo dziri kufamba zvakanaka chazvo hapana zvizhinji zvatanzwa zvinokashamadza kana kuratidza sekunge mabatirwo charidzo asiri kufamba zvakanaka taona kuti zvose zvinenge zvakaringana tichionawo zvakare kuti kune vari kubatsirwa kuti vakwanise kunge vachivhota vakati wandei munzvimbo dzakasiyana siyana vachitiwo havakwanisi kunyora chinova chinhu chatagara tichiona musarudzo idzo dzemabielections kuti pane vanhu vakati vari kutaura kuti havachikwanisa kunge vachinyora saka vanenge vachida rubatsiro rwavamwe saka tiri kuonawo zvakare kuti pane masuited voters vakati pane mapato ari kukwidza musarudzo iyi taonawo zvakare kuti vese vaidhiployawo maagenti avo kuti vange vachiona kuti zvanhu zviri kufamba sei saka tinoona kuti varipo panzvimbo
kuyo vanhu vabuda here neuwandu vachienda kusarudzo idzi
tikuona kuti voter turnout inenge ichiri no haina kunyanya kuwanda asi zvakare ndozvinowanzoitika mumabielection izvozvo wandu hwevanhu vanouya mabielection vanenge vari vashoma izvozvo taona kuti vazhinji vari kuuyawo kunovhota vanhu vechidzimai vechirume kana kuti vakomana vashoma vari kuuya kunovhota vashoma vari kudzorerwa kumba pamusoro pekuti mazavo haasi muvhotazvo kana kuti vauya vane magwaro kana kumadhokumendi asingatenderi kuvhota saka karidzo dziri kupera ma7 manheru anhasi saka tichaona kuti zvinenge zvichifamba sei tozopawo yatingati ripoti yekuti zvapamba sei nekupera kwesarudzo izvi taakuziva kuti akubudira musarudzo idzi ndiani.